Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti eino imisoro yenhaudza nhasi chitatu 23 Gunyana 2015. Dare repamusoro-soro reConstitutional Court rinobvisa chikamu cheSection 121 chemutemo weCriminal Procedure and Evidence Act icho chaipa vachuchisi masimba ekunyima vanhu mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Pope Francis votaura kuzviuru nezviuru zvevanhu pamuzinda weWhite House muAmerica. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vosvika muNew York kumusangano weUnited Nations. Mutewedzeri wameya weguta reHarare vaThomas Muzuwa vanoshaya. Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nezvemutongo weConstitutional Court wekubvisa chikamu che-121 chemutemo weCriminal Procedure and Evidence Act. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzanhasi. Musakanganwa kuti munokwanisawo kutibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 12080 ne15460 kHz pashortwave, kana pafacebook page yedu yeVOA Shona.